Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu mbudzi 6/2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anotadzisa vashandi vehurumende kuratidzira kwavanga vachida kuita kunyange hazvo vashandi vehurumende ava vakambenge vapiwa mvumo yekuratidzira. Varwere vakawanda vari kushora zvikuru hurumende nekudzinga kwairi kuita vana chiremba sezvo muzvipatara musisina madhokotera akakwana. Nhasi akwana makore maviri kubva zuva radzingwa muhurumende vaive mumwe vevatedzeri vemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi atadzisa vashandi vehurumende kuratidzira kwavanga vachida kuita kunyange hazvo vashandi vehurumende ava vaimbenge vapiwa mvumo yekuratidzira. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashandi vehurumende nhasi vaona nzvimbo yavanga vakazivisa kuti vachatangira kuratidzira yakakombwa nemapurisa anga akapakatira zvombo uye aine motokari dzanga dzizere mvura inovava. Zvisinei, vashandi vehurumende vane chitsama vakwanisa kusvika pamahofisi ePublic Service Association pavanga vachifanira kusangana apa pasina avadzivisa ndokutanga kuimba zvakaomarara vachigadzirira kuti vanosiya magwaro enyunyuto kumahofisi egurukota rezvemari vamutuli Ncuve pamwe negurukota rezvevashandi amai sekai nzenza. Pavatanga kufamba vachibva mahofisi ePSA aya vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana mapurisa abva vavharidzira achishandisa chisimba mushure mekunge varatidziri ava vaedza kumanikidzira kuti vapfuure pamudhuri wevanhu wanga wagadzirwa nemapurisa. Vamwe vavaratidziri ava vabva vagara pasi zvazoita kuti mapurisa vazvuzvurudze achivadzosera kwanga kuine vamwe vavo sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander neumwe utungamiriri wemasangano anomirira vashandi ve hurumende vamboedza kutaura nemapurisa aya asi mapurisa aramba akatsika madziro achitaudzwa nevakuru vavo kuti kuratidzira uku hakusi kuzoenderera mberi. Amai Alexander vashora zvaitwa nemapurisa izvi vakabva vabvarura magwaro enyunyuto avanga vachida kunosvitsa kuhurumende.
Kumbisirwa nguva hapana chiri kubuda. Government is not negotiating in good faith. Mukatarisa muchaona kuti kwava kungoti angofunga kutaura nezvemacivil servants ari kwaari wongotaura. Vamwe ndovatakanzwa vachiti ha vakangodemonstrata chete tovadzinga. Yeti isusu tashandira hurumende ino kwemakore akawanda. Vamwe vakatouya nezuro unoona chitanzi tinovadzinga. Isu tine marights. Constitution yeZimbabwe inotipa marights.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObert Masaraure vati chanetsa ndechekuti hurumende yava Emerson Mnangagwa yave kufunga kuti yave kupandukirwa nevashandi vayo kunyange hazvo vashandi vakangomira nenyaya yekuda kuwedzerwa mari dzemihoro.
Isusu tinoziva kuti muna November ndo mwakapinda isu hatina kukubvisa ndekuti muna November. Vamwe ari kuti kuti pamuna November hadizi.
Bora iti mwedzi wangu.
Ari kupanika kuti ya November season, but isusu hatisi kutadzi kuti hazvematongerwo enyika. Nyaya yedu ndeyekudya, ndeyekuti vana vaende kuchikoro, ndeyekuti vana vadi varapwe. Mukatarisa munangagwa namutuli the dehumanizers. Tarisa kuti dehumanizers kwaita mapurisa. I can see a beautiful sister of mine ara papa.
Munyori mukuru musangano re Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ va Raymond Majongwe vati vashandi vehurumende vave kunhonga zvose nemuromo zvekuti havachatokwanisi kuenda kubasa kubva zvino zvichienda mberi. Vashandi vehurumende vanoti havasi kufara kuti hurumende haisi kuvabudira pachena panhaurirano dzavanoita pasi penational joint negotiating council pamusoro penhau dzekuwedzera vashandi mari dzemihoro nemabhonasi, vachiti hurumende inozongonzwikwa yotaura pfungwa dzayo mumapepanhau isingashandise misangano yenjnc kuisa pfungwa dzayo patafura. Vashandi vehurumende vanoti mari dzavari kutambiriswa nehurumende hadzichavakwaniri kuenda kumabasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo. Pakatariswa kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi, hatina kukwanisa kutaurawo naamai Nzenza kutinzwe pamire bazi ravo panyaya iyi sezvo vangu vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Varwere vakawanda vari kushora zvikuru hurumende nekudzinga kwairi kuita vana chiremba sezvo muzvipatara musisina madhokotera akakwana ari kuvarapa. Ukuwo vana chiremba vanoti hapana nhaurirano dzichaitwa pakati pavo nehurumende sezvo yaratidza kusave nehanya navo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Studio 7 yashanyira chipatara cheparirenyatwa uko varwere vakange vapiwa zuva ranhasi kuti vazoonekwa nenyanzvi dzakasiyana siyana. Vanga vachidzorerwa kumba vachipiwa mamwe mazuva ekuti vazodzokera. Mumwe wevarwere ava uyo asina kuda kudomwa nezita asi ane chirwere chegomarara audza Studio 7 kuti nhasi kange kari kepiri achiwedzerwa mazuva ekuti avhiyiwe. Amai ava avo vanga vachiratidza kurwadzwa zvikuru vati dai hurumende yagadzirisa dambudziko raana chiremba kuitira kuti vadzokere pamabasa.
Ndandokurwara nekenza ndandauya kuno ndaonekwa chiremba andiona ati unozouya kana strike yapera. Ndaifanirwa kuitwa operation muna August saka ndaiti ndandakanhumiswa 4 November saka mune mande ndakauya ndinaona machiremba ndakazobvapo past 12 ndisina ndiona ndane nzara ndikadzokera kumba. Vanyora pakati kuti munozouya bhozi iko zvino theta isu kushanda machiremba anoita maoparesheni asi kuya kubasa. Zvaigoneka hurumende yaiita kuti machiremba awane mari yekuti vauye kumabasa nekuti vadye vagone kubatsira isu varwere.
Vanoziva zviri kuitika vanoti pari renyatwa ine varwere vari pasi pemazana matatu vane mibhedha asi kana zvinhu zvichifamba zvakanaka chipatara ichi chine nzvimbo yevarwere vanosvika churu chimwe nemazana maviri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti hurumende ine zvirongwa zvipi kuitira kuti varwere vazobatsirikana mushure mekudzinga vana chiremba ava. Mumwe chiremba akadzingwa basa Dr. Trevor Chivandire vaudze Studio 7 kuti vakawana tsamba yekudzingwa kwavo iri mumba mavo nezuro manheru. Vachivandire vati changa chiri chido chavo kushandira Zimbabwe asi vati kana zvaramba vachatsvaga basa kune dzimwe nyika.
Ndingafara chaizvo kana ndikazokwanisa kuti kushandira nyika yangu ino yeZimbabwe ndichikwanisa kuraramisa vanhu vakandikudza. Asi kuri kuti zvaramba inwo sachiremba ndinoziva kuti kune dzimwe nyika dziri kunze uko dzinoda maskills edu. Saka inini ndiyo nzira yandichazoexplorawo in the end.
Vakasanobata chigaro chemunyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Shakada vati vamisa nhaurirano dzese nehurumende kusvika vana chiremba vari kudzingwa ava vadzoserwa kumabasa.
Nhaurirano idzi dzinge dzichitanga kuitika machiremba ari kutiwo kusvika vamwe vavo vakadzingwa mabasa vadzoserwa kumabasa. donge paso ine nauzano dzine musoro nonge dzichi zokwanisa kubudisa shanduko yekuti machiremba adzoke pamabasa avo izvinasa zvaitika atione pachitika nauzano dzine musoro
sachigaro veHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vakaudza Studio 7 nezuro kuti matare ari kutonga vana chiremba vasiri kuenda kubasa ari kuenderera mberi kudzamara vana chiremba vose mazana mana vanzwika nyaya yavo. Dr. Skosana vakatiwo madhokotera anotadza kumira pamberi pematare aya anobva adzingwa basa. Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vazhinji vakadzingwa basa ava vange vachishandira pachipatira chepari renyatwa. Vana chiremba vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Vana chiremba vadiki vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Vana chiremba vakuru vakatanga kuramwa mabasa vachiti basa riri kuvaremera zvichitevera kusaenda kubasa kwevana chiremba ava vachiti havana mari dzekufambisa. Kuipa kwezvinhu munyaya dzeutano kwawedzerwawo nekuramwa mabasa kwavana mukoti vemakirinika ekanzuru anova ndiwo akawanda kumisha inogara vazhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chakadaro apo hurumende iri kudzinga vana chiremba varwere vakawanda muzvipatara zvikuru muguta reBulawayo vari kushaya rubatsiro. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pashika Studio 7 pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals varwere vange vauya vange vachionekwa nana mukoti kunyanya avo vachiri kudzidzira basa. Mumawadhi akasiyana siyana mange mune vanhu vashoma. Mumwe murwere angozvidoma nezita rekuti Moyo uyo asina kuda kubuda pamhepo sezvo ati mushandi wehurumende atanga auya kuzotora magwaro ekuratidza kurapwa kwaakaitwa mushure mekuita tsaona asi ati atadza kuwana magwaro aya sezvo ana chiremba vakawanda vange vasiri pabasa. Hatina kukwanisa kunzwa kuti vana chiremba vadzingwa basa paUnited Bulawayo Hospitals kusvika pari zvino vangani sezvo mukuru wana chiremba pachipatara ichi Dr. Narcissus Tsvanga vanzi vanga vari mumusangano. Pachipatara chikuru cheMpilo vamwe varwere vange vauya kuzorapwa vange vachidzokera kumba vasina kuonekwa. Mumawadhi vange muinewo vanhu vashoma. Varizen Moyo vange vauya nemudzimai wavo uyo ange achitadza kunyatsofamba kuti aonekwe nana chiremba sezvo ari kuzarirwa asi vatadza kuonekwa. Vamoyo vashora danho rehurumende rekudzinga vana chiremba basa vachiti izvi zviri kuomesera varwere.
Ndauya nemudzimai wangu pana baba Mpilo kuti azoona nadhokta but madhoktazi acho hakuna. Ngati tichine ishure yokuti kana vakauya madhoktazi vobatsira vanhu vari panapa because vakawanda vanhu vari kurwara hakuna madhoktazi. Itori nyaya inofanirwa kugadziriswa chop chop because vanhu vari kurwara mukati muno vakawanda vari kurwara vanodiwa madhoktazi.
Mumwe mugari uyangozvidoma nezita rekuti amai Dhuve vati vanga vaperekedza hama yavo kuti izorapwa asi vagara kwenguva refu vasina kuonekwa.
Pane 3 hours takamirira dokta hapana kana dokta 1 asi tiri kunzwa kuti vachitizo madokta ari kudzingwa. Ari kudzingwa sei isusu vanhu tichitambura? Also there is a shortage of doctors. I'm wondering kuti vanhu vari kuti madoctors ari kudzingwa. Ari kudzingwa sei ipapo pasina madoctors?
Mukuru wana chiremba paMpilo Dr. Solwayo Ngwenya vaudza Studio 7 kuti pana vana chiremba 10 vadzingwa basa pachipatara ichi kusvika pari zvino. Nhasi vati vange vasina zvakawanda zvekutaura sezvo pange pachiri kuitwa ongororo yekuti vana chiremba vari kuuya kubasa nevasiri kuuya kubasa ndevapi. Chipatara cheMpilo china ana chiremba 204. Munyori mukuru weMpilo Hospital Doctors Association Dr. Mtavisi Bebe vati pari zvino havakwanisi kutaura kuti vachatora danho ripi pamusoro pekudzingwa basa kwevamwe vana chiremba sezvo vange vasati vasangana nevamwe vavo. Munyori weboka reWomen's Committee yesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions uye vari nhengo yeMDC amai Barbara Tanyanyiwa vati kana chiri chokwadi kuti kuna ana chiremba vakadzingwa uye vari kudzingwa basa chinhu chinoratidza kukundikana kukuru kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Madhokotera ari kukumbira chingwa, akuona kuti isedo kuti hurumende ipe madhokotera chingwa, vakupiwa matombo vachidzingwa kumabasa. Hurumende ngaizame kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa. Havazi madhokotera ega ari kushushikana, vashandi vese vari kushushikana.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezveutano vaObedaya Moyo panyaya yekudzingwa basa kwavana chiremba. Asisachi Garo Health Services Board, Dr. Paulina Skosana, wakauza Studio 7 Nezuru, kutipana wanachiremba makumi manomwe ni vanomwe, wakadzingwa basa. Dr. Skosana wakati huu, komiti inoranga wanukanganisa pabasa, iri kuendera mberi nekunzwanya zana chiremba, wanosvika mazana mana, uye wanotadza kumira pamberi pe komiti iyi, vari kubva vadzingwa basa zvachose. Vakafano bata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri, Dr. Tawanda Zvakada, vanoti nhengo dzesangano ravo hadzizi kutya kudzingwa uye hadzizi kuzodzokera kubasa, kudzamara hurumende yawedzera mari dzinotambirwa nemadhokotera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaTayyip Erdogan vanoti mauto emuTurkey abata mudzimai wevaimbova mukuru wechikwata cheIslamic State Abu Bakr al-Baghdadi uyo akaurayiwa pakarwiswa imba yainge ari muSyria nemauto eAmerica. Mumwe mukuru mukuru mubazi reAmerica rinotyidzana nedzimwe nyika apa umbowo pamberi pechikwata chiri kupferefeta mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump, izvo zvinenge zvapa kujeka pakubviswa basa kwemiriri weAmerica muUkraine. Mutungamiri wenyika yeSierra Leone vaJulius Maada Bio vari kutaurwa zvakanyanya mumapepanhau mushure mekunge vatara kubatwa chibharo sedambudziko rinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi. Nasi musi wa 6 mbudzi uye akwana makore maviri kubva zuva radzingwa muhurumende vaive mumwevateedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Dambudzo Munangagwa nevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Gabriel Mugabe vachivapomera mhosva dzinosanganisira kusavaremekedza uye kusavimbika. Mushure mekunge vaMunangagwa vatambira tsamba yekudzingwa kwavo basa, iyo yakanga yanyorwa nevaive gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaSimon Kaya Moyo, vakazotiza vachipinda muSouth Africa umo vakazogara kwemazuva 16. VaMunangagwa vakazodzoka kumusha mushure mekunge vaMugabe vabviswa pachigaro nemauto, vachibva vazotoreswa mhiko yekuva mutungamiri wenyika wechipiri kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere. Vamwe vanoti kubva musi wadzingwa vaMunangagwa basa, zvinhu zvakashanduka kune vari kunze kwenyika sezvo zvakazotevera mushure zvaibatawo naivo. Asi vamwe ndivo vanoti zvinhu zvakatokanganisika zvakanyanya kubva musi wadzingwa vaMunangagwa basa, sezvo kupinda kwavo panyanga kwaondonga zvinhu zvikuru. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandeviri weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemafambisirwo emabasa ehurumende paTswane University of Technology muSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, kuti tinzwewo maonero avo.
Takanyorwa tsamba iyi, vanhu vakangoti kupenga kwavaMugabe vari kungodzinga vaMunangagwa ivo vanga vamboshanda navo kwenguva yakareba. VaMunangagwa vadzingwa ndokunga tinoziva zvakazoitika zvakazoita vaMunangagwa vadzoke vachizova purezidendi wenyika. Pavakadzoka vachiva purezidendi wenyika semunhu andambotizwa achienda mudiaspora, vakaita kuti isu sezvizvarwa zveZimbabwe timutsiridze tarisiro yekuti pada vachagona kuvandudza mamiriro ezvinhu muZimbabwe. Asi chinotsuvisa ndechekuti kutaura patiri kuita zvinhu zvingangonzi zvatowedzera kunyangara pane zvazvakanga zviri vaMugabe vachipo. Apa handiti kureva kuti vaMugabe vanga vakanakayo, navo vanga vaine mhosva dzavo dzakawanda dzavakaitira vana veZimbabwe uye nenyika yeZimbabwe. Asi vaMunangagwa vanenge vachiwedzerei nekuti upenyu hwatowedzera kunyanya kuoma kuvana veZimbabwe.
Imi muri mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, muri muSouth Africa inove nyika yakatiza vamunangagwa vachipinda, munonzwa sei?
Pavakapinda vachitiza takatotiwo vatambonzwawo zvazvinoita kugara kunyika isiri yako usingadi. Takafunga kuti izvozvo zvichavadzidzisa kuti vakawana mukana wokutungamira nyika vachazviita nemazvo. Asi hayo vatikuona ndezvekuti havana chavakadzidza. Vanenge vatokanganwa kuti vakatombotizawo munyika mavo vakagara munyika yevamwe chisiri chido chavo. Saka vamunangagwa havana kuita zvavangazvichitarisirwa nevanhu. Kunyange mukatarisa mafariro akaita vanhu vachipinda mumastreets, zvese izvozvo zvairatidza kuti vanhu vanga vakasununguka kupa vamunangagwa mukana wekuti pakaranga aite zvimwe kwazvo. Asi chokwadi chakanaka vatandemire, hapana.
Asika Dr. Mukonza, vamwe vari kunze kwenyika vari kuti aiwa zvinhu zvakatovarerukira, vakakwanisa vanga vakudzokerawo kuZimbabwe kumusha wachinowa nahama neshamwari kubva papinda vamunangagwa.
Hongu hatidi kuti zvese zvakasata. Ipapo zvinhu zvinenge zvakashanduka kuita zviri nani nekuti ndinoziva shamwari dzakawanda dzakanga dzisingakwanisi kudzoka kumusha. Pautongo hwamugabe dzakagona kudzokera kumusha vamunangagwa vakapinda masimba. Asi zvandinotaura vakandemere ndezvekuti hongu ini ndiri kuno ndinogona kunge zvichiita kunge zvakandinakira, asi ndine hama dziri kumusha. Hama dzangu dziri kuomerwa neupenyu zvekuti mwedzi nemwedzi mari yandinototumira kumusha kubatsira pano nepapo yatowanda kudarika yandaimbotumira kare. Naizvozvo tichitarisa tichizviita pachikero tinoona kuti hayo upenyu hwaomera vana veZimbabwe vese vari muZimbabwe nevari kunze. Nekuti zvinhu zvikaomera vari muZimbabwe zvinobatawo nevari kunze nekuti tine ukama.
Avo vanga vari nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvematongerwo enyika uye kufambiswa kumabasa ehurumende paTswane University of Technology muSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza vari parunare muPretoria, South Africa, naJonga Kandebiri weStudio 7. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rarasa nyaya yainge yakwidzwa kudare iri nemutungamiri webato reMDCT Dr. Thokozani Khupe yekuti vainge vadzingwa mudare reparamende zvisiri pamutemo muna 2018 navaNelson Chamisa vachinzi vainge vasisiri nhengo yebato iri. Izvi zvakatevera kunetsana kwevaviri ava panyaya yekuti ndiani aizotora chigaro chamushakabvu Morgan Tsvangirai chekutungamira MDC. Dare iri rati rainge rapa haro mutongo uyu, asi nyaya iyi yainge yadyiwa nenguva nekuti pakazoitwa dzimwe sarudzo uye upenyu hwedare reparamende rainge radzingwa muzvare Khupe wainge wasvika kwamvura yacheka makumbo kukatozoitwa dzimwe sarudzo. Muzvare Khupe vainge vaendesawo kudare mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda uye MDC iyo yainge yakamirirwa nevaivesa chigaro webato iri panguva iyi vaMorgan Komichi. Hatina kukwanisa kubata vaKomichi kuti tinzwe divi ravo uye mutauriri webato iri vaDaniel Molokela vati vange vasati vazeya nyaya yacho kuti vataure nevatori venhau. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ramuzvare Khupe muzvinafundo Lovemore Maduku.
Onyaya yabuda mudare nhasi ndeyekudhara, ndeyegore rapera. Dr. Thokozani Khupe anga akatiende kuConstitutional Court achinosungisa Speaker of Parliament. Paipa akanzi abve kuParliament ndiana Chamisa vangu pavakamudzinga kuMDC ndobvavataura naSpeaker kuti achamirire pati ravo ndokubva abudisa imomo. Saka nyaya iyi yakaendeswa kuConstitutional Court asi haina kukwanisa kunzwikana nekuti vanga vasina kutipa date. Vakazotipa dhiti zvekuti tinonzwe kanyaya maelections atopera. Saka tasvika kudare dare rega pachezvaro kwete kuti pana noya anga ataura vakatanga vati titaurei kuti ndingada kuti nyaya inzwike seiko iye parliament yacho Khupe yaanga achiti yakamudzinga yakatobviswa kudhare dzaanenyuwa parliament. Saka takamboita nharo pamutemo richiti nyangwe nyaya iri yekuti parliament yakabviswa ingoitongei chete kuti zobatsira ramangwana. Ndozvakati hanirai timbofunga but hatina kanombopinda munyaya yacho kuti nyaya iyi zvakamira sei. Saka zvavaya vachirapa nhasi ndezvekuti vaya unoramba kuti hatisina kutaura nenyaya iyoyo yakatonariswa kudhara. Ndozvavari kunzi vabusiness havasiti vati haana nyaya haana kana zvekutaura vangouya unotaura. Haangatirambi hatichade kutonga nyaya yekuti Toko Kupe anga achimangara against Speaker of Parliament.
Izvi hamuzoone here zvichikanganisa dzimwe nyaya dziri mumatare dzakanangana neutungamiri webato reMDC?
Zvina zvazvinokanganisa nekuti nyaya yeutungamiri hweMDC yakatoadyiwa itori mudare rakasiyana nedare iri. Dare ranhasi iri iConstitutional Court. Dare rakaenda nyaya iyi iya yatiri kutaura nezvayo yatakaaita kudare yaibuda pamaredio nepamatv idare rinonzi Supreme Court akatosiyana. Zvekuconstitutional court zvanga zviri zvekuti aiti kodzero yake yepaconstitution yekunge ari member of parliament yanga yakakanganiswa naspeaker of parliament. Ainga itori nyaya pakati pake naspeaker of parliament. Ava veparty yake imwe vaingobatanidzwawo nekuti pamutemo kana ukaendesa nyaya inobata umwe munhu unofanira kungomuisawopo ari respondent. And then iya yakamirirwa nevanhu tizonzwika vati judgment yabuda sei inyaya yekuti yaani chaiye yaifanira kunge ari mutungamiriri weMDC pakafa vatsandei iyoyo ndiyo takamirira yakatoadyiwa takatoita maargument. Saka hazvina kukama matare haatarisi kuti danhasi kadai vanotenderana nenyaya sekuuya kwainenge yaita.
Gweta raMuzvare Thokozani Kupe muzvinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nhasi tanga tiri kutarisa zvanga zviri kuitika muHarare umo mapurisa nhasi atadzisa vashandi vehurumende kuratidzira kwavanga vachida kuita kunyangwe hazvo vashandi vehurumende ava vakambenge vapiwa mvumo yekuratidzira. Tanga tiri kutarisa zvakare kuti zuva ranhasi makore maviri apfuura vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakadzinga mumwe wevatevedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa avo vave mutungamiri wenyika.
Ndiri kumazoe sarangu ndozi Nzombe. Ava kana vachinge vachitizvo vanhu vada kuexpressa raiti yavo yekuratidzira pabasa izvozvo zvinotenderwa nemutemo weLabor Relations Act kana munhu ane zvaasiri kufarira maererano nemashandiro anenge achiita anogona kugara pabasa yatinoti picketing iyaya kana kuti anogona kudemonstrata as long as asingaite violent demonstration yekuvandalize property or whatever. But kana munhu achiti ada kuexpressa izvozvo mapurisa obva ati aiwa haubvumirwe kuti udaro. Zvazviri kutongoreva ndezvekungoti izvo hurumende yacho iri kutongotungamirira ende yeudzvinyiriri hairespectizi marights evanhu.
Ini ndinonzi Luka Bernard Bimu ndinogara kuMozambique kunoku kuChimoyo. Tinoona kuti kubviswa kwavaMnangagwa sekubviswa kwavakambirire vakaitwa vachinodzingwa navaMugabe. VaMnangagwa vakanga vaonekwa sekuti havana chavakanga vachiita chaiita kuti hurumende iende mberi. Izvozvi zvaakuzviratidza pachena zviri pachena semusana wembudzi tichizoona zvese kuti varipo vari kungoedza kuita zvino nezvino hapana chiri kubuda. Takanga tichitarisa kuti pamwe kana vakanga vazoitawo pamwe mutungamiri wenyika aifanira kunge ari munhu akaenda kunobatanidza nyika kuti pasava nemapoka nemapoka. Pakunorambidzwa kwevanhu kuti vasazonoratidze zvekodzero dzavo vachinobuda munyika anenge achinoziva kuti nyika yese dhowedzi dzikutarisira kuti zvinge mune shanduko asi vanenge vachizviziva kuti vanhu vakaenda kunoratidzira pane umwe hunhu zvimwe zvichemo zvichanzwikwa pasi rose.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kudzingwa basa semutedziri wemutungamiri wenyika kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa nevaive mutungamiri wenyika mushaka Robert Mugabe musi wa6 Mbudzi 2017. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumbira mashoko shandisai WhatsApp number dzinoti 001202465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Mapurisa anodzivisa vashandi vehurumende kuratidzira kwavanga vachida kuita muHarare. Varwere vakawanda voshora hurumende nekudzinga kwairi kuita mabasa vana chiremba. Tashuka kumagumo, hechirongwa chedi chanasi. Anukoni kia nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Toksi ya mina standegile mtikanga mnauze isindebele.
So kuhisika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesithathu, mhlaka 6, kulwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu namhlanje. Abanqintisa kukhetho lokudinga umongameli kukhetho lwedluleyo abakumanyano ePoland bathi bazaxoxisana lomanyano weUnited Nations, World Bank, IMF lamanye amazwe ngodaba lwezijeziso zenetho ezetheswa eleZimbabwe. Kuqhamuke udlakela lokutshaywa kwabantu ngamapholisa eHarare namhlanje lapho kuvinjwa izisebenzi zikahulumende ukuthi ziqhube uhlelo lwazo lokutshengisela zikhonona ngeholo. Umthethwandaba we-Constitutional Court namhla ulahle isicelo sikaNkosazana Thokozani Khopheso ukuthi kumele abhadale iholo nguhulumende ngoba waxotshwa edalela ephalamende ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abanqintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo abakumanyano ePolitical Actors Dialogue, iPOLAD, bathi bazaxoxisana leUnited Nations, World Bank, International Monetary Fund kanye lamazwe aphesheya ngokuthi kukhutshwe izijeziso ezetheswa inkokheli zebandla leZANU-PF ngeleMelika kanye lomanyano we-European Union. Lokho kuvezwe ngumnumzana Selonare obeqoqe umhlangano wePOLAD enyanga, wona oqalise ngempela viki waphela namuhla. Umnumzana Khaliphani Phokeni isiphathamandla sebandla leMDCT elililunga lePOLAD uthi umsebenzi owenziwa ngumanyano lo uqhakathekile njalo unconywa ngeAfrican Union, leUnited Nations kanye leSADC. Uthi iyo indlela engeladlakela eyokucubungula okuhluphayo elizweni kwenzela ukuthi kulungisiswe abantu bengalahlekelwanga impilo kumbe balimala. Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi iPOLAD ichaphaza imali yelizwe njalo akukho okumqoka ekwenzayo.
Badlalisa imali kazulukazi weZimbabwe belokhu beyidla begcwala emahoteleni abantu beZimbabwe behlupheka kangaka. Kubuhlungu kakhulu ukuthi kutholakala ukuthi bakhona abantu abathatha izimali besiyazidlalisa kungekho le nto loba eyodwa nje abazayenza ezasiza ilizwe lethu. Ngakho hayi, ngakule sikukhangeleyo thina kulobu buhwaba obunje.
Kodwa yena umnumzana Chamisa lokhu eminge lithi vele kasoze aphatheke kuPOLAD.
Yeka aphatheke ngoba luhlelo lokudlalisa imali kahulumende, imali yezizalo zimizelizwe leZimbabwe luhlelo olungela ukusiza ilizwe leZimbabwe.
Kodwa kahle kahle kubi ngakho kuyini njengoba besithi bacubungula indaba eziphathelane lokuthuthukisa ilizwe?
Udubo olukhona ngalokuthi kabasizi bakwenelise lokho ngoba indaba yelizwe yonakala khonapha ekuthini abantu abakhangela ngezomnotho bangeke baphatheke kulizwe leZimbabwe ngendlela yokuthi kukhona uhulumende ongathembekiyo, njalo uhulumende wakhona akakhethwanga nguZulu. Abantu besaba ukuthi bangamthemba ngalithi benze okwamabhizinisi elizwe leZimbabwe. Satsho salokho sisitsho njalo salokho sitsho iqiniso elokuthi udubo oluselizweni leZimbabwe ludubo lokuthi liswela ubukhokheli obuthembekileyo obungathembeka njalo obusuka ebantwini.
Umnumzana Chamisa uzethula owakhe umbiko ngolwesihlanu ukuthi kungenziwani, lokho eqhubekela phambili ngalokhu yini njalo kuyini abantu abangakukhangelela?
Umbiko kaPresident uNelson Chamisa uzethulwa kumhlaka 20 November emavikini amabili alazayo. Abantu bakhangela ukuthi uPresident uNelson Chamisa uzakhulumisana labo ngendaba yokuthi uhlupho oluselizweni leZimbabwe yiluphi, njalo akhulumisana ngendlela yokuthi kathi njengezizala ezizalenzala lelizwe singenza njani ukuthi silethe ububelo lobungcono ezimpilweni zethu, njengoba sikhangelelane lodubo olukhulu kakhulu olukahulumende okuquluza inotho yelizwe ngendlela ephezulu kakhulu njalo esabekayo.
Lo mnumzana Nkululeko Swanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MTC, umnumzana Nelson Chamisa sixoxela eseHarare. Umthethwandaba we-Constitutional Court namhla ulahle isicelo somkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe esokuthi kumele abhadalwe iholo lakhe lezinye imfanelo ngohulumende ngoba waxotshwa edale lephalamende ngaphandle komthetho. UMakhuphe ubecele njalo umthethwandaba ukuthi unqume ukuba ukuxotshwa kwakhe kubandla le-MDC ngumnumzana Nelson Chamisa kwakungekho emthethweni. Kodwa umahluleli we-Constitutional Court umnumzana Luke Malaba ukwalile lokhu namhla isithi lolu daba alusela sisindo ngoba sokwenziwa ukhetho olutsha. Isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phogeni utshele Studio 7 ukuthi basamukela lesi isinqumo.
Icala lethu azange lachithwa ngendlela maybe obekuripote ngayo kwezinye indaba, ngazi noma na indlela okubona ngakhona, kodwa okwenzakeleyo ukuthi u-Chief Justice uthe le indaba siya overtake ngama events, in other words le parliament umama uMakhupha akhuluma ngayo siya dissolve sokule parliament entsha, so we discuss le ndaba noma ingazi discuss akungeke kusise ndawo, kodwa akazange wangena what they call in English merits of the case ukuthi bekulungile na ukuthi axotshwe noma bekungalunganga.
Ngamanye amazwi silihluphi kakhulu isinqumo leso.
Ake ngithi kuwe msakazi, isinqumo leso asihluphi nakancane. Kahle kahle umama uKhuphe uyayi-accepta le judgment njalo uyayibonga. Ngokuba ama-court yiwe siya kuwo mangabe sinempikiswano, siphikisana ngokuthize siye ama-court ukuthi abe what they call in English final arbiter. So siyile e-court sebenze nale abakubona ukuthi kuyisombuluko, asikwazi ukuphikisana naye enkantolo. Ngiyathemba ukuthi abafowethu nabo kusasa maso kujajiwe ngamajaji kakhulukazi lesizindlu le e-Supreme Court bangajiki kusasa, baqala ukuthethisa ama-court, baqala ukukhuluma ngama-conspiracies angekho, baqala ukufaka umnangagwa, bakhuluma into eziningi. Ngiyafisa ukuthi bayi-accepte le judgment njengoba sibabonisa thina kanje, nayo siyayi-accepta i-judgment njalo siyayi-establisha i-court yaseZimbabwe ukuthi hayi ukusebenza kwayo kulungile njalo siyazisubjecta thina kuleyo court.
Nxa kude kwadliwa lina-ke liza kwamukela lokho?
Sikaze saphikisana ngama-court thina. Uzokhumbula ukuthi sike sathawa ngamatshe kobulawayo ngesikhathi sizoyekhethweni, sithe sithawe ngamatshe saya laphana e-court saphiwa i-judgment esasiyibona ukuthi le judgment noma kuthiwa, kodwa savuma sazithelela. Kubalulekile ukuthi ungaya e-court uvume i-outcome ye-court. Ma ngabe ungavumelani nayo kuyamele ukuthi uyi-appeale. So ma ungasayi-appealanga leyo outcome awukwazi-ke ukuthi busuqala ukuphosa i-judgment ngamatshe, sufuna ukuyithaya ngamatshe ngoba ingavumelani nawe. Ngamanye amazwi ngithi akula muntu owazalwa enemvumo yokuthi wonke ama-judgment kumele ahambisane naye.
Lo mnumzana Khaliphani Phogeni isikhulumeli somkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa umnumzana Daniel Molokele utshele Studio 7 ukuthi bebengakabi lakho abangakutshonga lolu daba. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Kuqhamuke udlakela lokutshaywa kwabantu ngamapholisa eHarare lamhlanje lapho kuvinjwa izisebenzi zikahulumende ukuthi ziqhube uhlelo lwazo lokutshengisela khona eHarare namhlanje zikhonona ngeholo eliphansi ezilitholayo. UPraxedes Jeremiah usethulela lolu daba.
Izisebenzi zikahulumende zithole indawo lapho ebeziqoqe ukubuthana khona ziqalisela khona ukufola zitshengisela izigonjolozelwe ngamapholisa akade ehlume kanzima langezimota ezikhafula amanzi aphandlayo. Loba kunjalo, kulezinye izisebenzi zikahulumende ezenelise ukufika emahofisini awe Public Service Association zaqalisa ukufola zihlabela ziqonde emahofisini kamphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lo mphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Sekayi Nzenza ukuyachiya ugwalo lwezikhalazo zazo. Zithe zisuka emahofisini awe PSA zithwele amabhakane abelotshwe okuchiyeneyo okusola umqhatshi. Amapholisa ahle asebenzisa udlame ukuthi zingedluli umdulu obubunjwe yila mapholisa. Obezama ukwedlula kulomduli ubetshaywa kakubi ngamapholisa, iningi labakade betshengisela laze lazihlalela phansi kodwa amapholisa abalanda ebadonsela khatshana. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende e-Apex Council, unkosikazi Cecilia Alexander leyinye inkokheli, baye bazama ukuyakhulumisana lamapholisa la kodwa hala khona kunyikinyeka esithi akuyiwandawo lokhu kutshengisela. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ bathi okuhlupha yikuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usecabanga ukuthi uhlamukelwa izisebenzi zakhe khona indaba egudwini kuyikuthi abantu bafuna ukungezelelwa iholo nje elingenelisa ukuthi baziphilise lemuli zabo. Abeyinye inhlanganiso yababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ bakhala ngokuthi izisebenzi zikahulumende zithwele nzima phansi komumo wezomnotho oselizweni okwamanje okuyikho okubangela ukuthi batshengisele ngale indlela. Abe-Apex Council bathi bazakhweza udaba labo lokwaliswa kutshengisela ngamapholisa enhlanganisweni yomanyano wezisebenzi emhlabeni jikelele eye-International Labour Organization, ILO. Asenelisanga ukuzwa umbono wamapholisa ngalolu daba njengoba isikhulumeli sawo uMnumzana Pho Nyathi ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Kanye lo mphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Sekayi Nzenza laye obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Umphathi ntambo wezemali esike samthinta ngocingo uthe okwamanje usaphathekile ngakho uzakhuluma ngodaba lweholo lwezisebenzi zikahulumende usikhatshana esilandelayo. Kodwa-ke utshele amalunga adala lephalamende emhlanganeni owenzelwe eVictoria Falls ukuthi uhulumende akala mali efunwa izisebenzi yokuthi iholo lazo lilingane lesisindo sedola lemelika ngesilinganiso esisemabhanga. Izisebenzi zikhala njalo ngokuthi uhulumende akaphumeli egcekeni ngempumela yenkulumo lohlangothi olwe-National Joint Negotiating Council phezu kwesilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo kanye lamabhonasi lonyaka. Izisebenzi zithi iholo ezilitholayo okwamanje aleneli khona ukuya emsebenzini kungakakhulunywa ngezinye indleko zemuli. Ngimela iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Uhlelo Live Talk lamhlanje ole Diaspora Forum sikhangela okwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ixotshwa umsebenzi wokuba ngumsekeli kaMongameli wazolethwa ngabebutho ngemva kokugenqulwa kombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Namhlanje kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe. Sikhuluma loMnumzana Marvin Nyoni osehlale ngapha kwele Melika okweminyaka ifike phose amachumi amabili. UNyoni utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi impilo yeMelika inzima ngoba kuyasetshenzwa.
I-America iya ngokuthi kuminjani kuwenje. Iba mnandi ibe buhlungu depending on ukuthi kuminjani empilweni yakho. Kwabanye yabe mnandi mhlawumbe sikhangele kakhulu kwezemuli. Kwabanye yabe mnandi ngoba belazi imuli zabo. Mhlawumbe ibe buhlungu ekutheni nxa imuli ingekho isekhaya. Kuba buhlungu ke lapho. La nxa ulayo imuli yakho lapho of course ngingatsho ngithi kuyabe kubuhlungu ngoba nxa ukhangela okwenzakala ekhaya ngale obajile ekhaya kuyabe kubuhlungu kibo. Angithi yabona yona nje ibise siba ngihle kutheni isisivula amehlo ukuthi sibone okungaphandle, mhlawumbe kuzafika i-opportunity yokuthi lokho esikubonayo siku-implemente kithi le ekhaya. For instance, ngingatsho njalo ngamafitshane.
Okokuthi uyazibona ubuyela ekhaya komunye umnyaka?
Komunye umnyaka ekhaya kusekhaya, ngiyazibona ngibuyela lama ekhaya. Ngoba ekhaya nxa kungalunga akula muntu ongafuna ukuhlala. Lapha e-America kukahle, right, konke, kodwa kwabaningi ekusebenzeni lapha kuba buhlungu. I-America yona ngwayo ungakhanela kahle ukustrashwa kwayo iyafana, kuyafana nokuthi izigxile ezingafakwanga ezingekho ngemva kwamabhazi esingathi i-civilized slavery. Philela nje ukusebenza, uphilele ukubhadela amabhili, uphilele ukusacrificela abasekhaya. So uyayibona nje into engishoyo baba.
Hayi, ngiyayibona kakhulu. Manje nxa wena ukhangele khonoko okutshoyo okwenzakala ekhaya, ubona ungani kungaqedwa njani?
Kahle kahle kufuneka inkokhelo ezintsha, ngingakubeka njalo. Kufuneka a completely new mindset, abantu abazasikhokhela abangekho kulaba ababusayo manje. Mhlawumbe kungasiza kakhulu, ngikhangele kakhulu engxenyeni njengoba ngithilo ebantwini abangaphandle. Mina sengibona ngani abantu abangasiza ngabantu abangaphandle asebebonile izinto zisenzeka, abantu abazabuya with a new approach onje ukuthi asithi simthole umkhokheli njengoba ngitsho ongekho kulaba abakhona phakathi ozakhangela ukuthi okay, lapha sesifuna ukulungisa iZimbabwe yethu. Into yokuqala ngiqalele kutheni, into yokuqala kube yikuthi njengoba uyabe ngumuntu ongekho kusystem uzabe ekhangela izinto ezikhona kusystem azireverse. Ngiqalele kunje ukutheni iZimbabwe yona ngokwayo singayikhangela inothile. Inotho yethu isezandleni zabantu abalutshwane. Maybe approach yami ngaba aggressive but abanye bengavumelana layo mhlawumbe angazi. Ekutheni nxa ungumbusi ukuthi izinto zilunge lapha ekhaya, okokuqala kumele sithathe i-wealthy yonke kulaba bantu singabatshiyela, sibatshiyela khona abahuqule zibe not, sithathe sifake engingathi kuma-government coffers, sibisele inotho elizweni. Umuntu, how can somebody be richer than the nation? Into enzama kuyitsho kumele sithathe umnotho wonke siwubisele elizweni sibe sesiqalisa ukubuilda from there. Ngibona ngani ingaba yi-approach yokuqala. Konke lokho okunye kuza line up imisebenzi, ama-factory njengoba sasindakho konke ukuthi ziyathunga kuthinithini, konke lokho yakuzalandela sibe yi-manufacturing nation nxa ilizwe lona ngokwalo selinothile. Umnotho welizwe usezandleni zabalutshwane, which is not okay. Nxa kufika lelo langa niyabona abantu abaningi bebuyela ekhaya ngoba ukuphila sikuphila emazweni ngama-sacrifices kubuhlungu. Angeke ukudefinele omunye umuntu ongekho kikho akuzwisise kwesinye isikhathi.
Lo ngumnumzana Malvin Nyoni, Switzerland eseZimbabwe, esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 esedolobheni le-Indianapolis khona ngapha eMelika. Izakhamizi zakoBulawayo zihlangene lomphathintambo wedolobho leli unkosikazi Judith Ncube ziveza ukuthukuthela kwazo ngokungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zokufundiswa umsebenzi kwalabo abadinga ukufundela ukuba ngabongi esibhedlela sempilo Central Hospital ezinganikezi ithuba abadabuka esigabeni seMandebeleni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana John Zolani Dlamini uthi baxoxisane lomphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube bemchasisela obuhlungu ababuzwayo ngokuvalelwa kwabantwana bendawo phandle.
Sibela imeeting lo minister ebese kuhambela khona lapha izinto ezimbili eziqakathekileyo. Into yokuqala i-recruitment abayenzayo empilo yamanesi, into leyo ayizange iphathe abantu bakoBulawayo abasemathepeland and part of Midlands ngoba i-recruitment le institute bathathe abantwana bakulesi sigaba buya abantwana from Harare. Into endala nihlala sikhala ngayo ukuthi hayi bo, lathi silabantwana abafundileyo lapha abadinga umsebenzi, kanti kungani abantwana balapha emathepeland bengaqatshwa? Then uminister laye uyakhala uthi into le seke wakhuluma ngayo kakhulu ekhuluma lomsekeli kamongameli ubaba Mohati.
UDlamini uqhubeke ethi akulasidingeko sokuba unkosikazi Ncube azihluphe kakhulu ngokudinga amacebo okulungisisa lolu dubo khona kunomthetho wombuso wezabelo owe-devolution of power.
Njalo uzakhuluma lo President kwinsuku lezi ezizayo ngodaba lonalolu. Ukhangile ukuthi uzathola impendo egcweleyo evela ku-President. Singathi kwakhathesa kulanto esiyibonayo eyenzakeleyo ngoba lapho azakhuluma khona lo President asikwazi ukuthi uzaphumelela, uPresident uzakuzwisisa ngoba thina okungani kuyasitshaya yukuthi sine-devolution of power lapha elizweni lakithi. Kanti nxa ukhona uzayokhuluma lo President kanti ipolicy ikhona, sizathi every time nxa kusonakala izinto sithi siya kuPresident. Siya kupresident. Kanti ipolisi antifuzi ibe yinto nje oyiretrivayo emadlokweni, uyilandeli njalo.
Unkosikazi Ncube ukhangelelwe ukudlulisela phambili izikhalazo zabantu bakobulawayo emhlanganweni akhangelelwe ukuwenza lo mongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa ngolwesihlanu kuyona le iviki ngodaba lwezibhedlela. Unkosikazi Ncube walile ukukhuluma lentatheli izindaba yeStudio 7 ethi unomhlangano leJoint Operation Command. Ukunganikwa amathuba kwabantwana besigaba empilo Central Hospital kanye nezinye izibhedlela zikahulumende edolobheni lakobulawayo sekuchiye iningi labantu likhathazekile besithi okubuhlungu yikuthi akwenzakali lapha kuphela kodwa nasemakolitshini anjengokufundela ububalisi abathi bangaqeda lapho bathunyelwe ukuyasebenzela emaphandleni endaweni abangakhulumi ulimi lwalezo ndawo. Kusenjalo ukuxotshwa kwabodokotela asebenenyanga ezimbili bekhalala umsebenzi ngohulumende izolo kuqhelise udubo olubhekane lempilo hospital nezinye izibhedlela zakobulawayo ebezivele zisebenza nzima njalo sekucaphule iningi labantu. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Jane Mlalazi uthi kuyabazwisa ubuhlungu ukuxotshwa kwabodokotela.
Kusizisa ubuhlungu kakhulu. Odokotela nxa bengaxotshwa kambe abantu bazokufa phezu kokufa okungaka okukhona emhlabeni. Akusiphathi. Yiko kwenza nje lakathesi ubone sisizwa ubuhlungu abantwana laba abathethwe bevela eHarare. Siyakwazi ukuthi labo beqeda abazikuba khona la bazohanjiswa khona lezindaweni zakibo kumbe ngapi. Lapha sizosala abantu besifa. Sibuhlungu ngakho, sifisela abantwana balapho kurijinina libathathwe bangene ukuze sithole ukuphila lathi. Labo bathole ukuphila ngoba sithwele nzima ngabantwana bayahlupheka.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Christopher Ncube uvumelane lomlalazi ethi ukuxotshwa kwabodokotela kufana lombhuqazwe.
Ukuxotshwa kwabodokotela kimi sibili kuyinto ebuhlungu. Kimi mina ngingakubiza ngesikhiwa ukuthiwa yi-genocide. Umuntu obaxotshileyo usekhoze ukuthiwa yi-genocide. Ngoba nxa uzaxotsha amadokotela kunje kathesi abantu bayalamba, ilanga liyatshisa, imikhuhlane ibhahile, abantu bagidliselwe ezibhedlela, ezibhedlela kusela amadokotela, abantu bayafa. So lithi thina siphile sithi nxa bexotsha amadokotela. Ngenxa yokuthi bona bafuna ukuthi bafake imali ezikhwameni zabo, befike ukuthi belungisise umumo ohlupha abantu. At the end of the day babefuna ukuvotelwa ngabantu, abantu bangikhona bababulala. So lapha is an indirect way of killing abantu rather than using a weapon, but they are using ingqondo ukubulala abantu.
Isimo asimanga kahle ezibhedlela sempilo lase UBH. Abantu abaningi babuyiselwa emakhaya bengatholanga usizo lokwelatshwa, bedane okwamagama bengasakwazi ukuthi bazaluthola ngaphi usizo. Izibhedlela ezizimeleyo zibiza imali eningi, kumbe sifuna ukuhlawulwa ngedola leMelika elingatholwa ngabaningi. Yimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sekungamaviki amathathu kulokutshengisela kwele-Lebanon, abantu besola umbuso okhona ukungasebenzi kuhle kwenkokheli yengatsha zikahulumende ephatheke kunkohlakalo kanye lamankampani kahulumende. Abatshengiselayo sebeqhelise lokhu ukutshengisela besiyahlala emabhanga lasemahofisini engatsha zikahulumende lakumankampani athile alobudlelwano lohulumende. unobhala wegatsha lezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state uMike Pompeo usesukume elubhekise kwele-Germany uhambo lokuyamanyana labantu balelo lizwe ukunanza iminyaka engamashumi amathathu kwabhidlizwa umduli owawusehlukanisa ele-Germany owe-Berlin Hall. Umculo abantwana iBlack Mambazo icula kamnandi lapho nxa lisabakhumbula ke uJoseph Shabalala uThulani uThamsanqa noSibongiseni Shabalala uLomsizi uAlbert Mazibuko lo Abednico Mazibuko lo Sabelo Mthembo lo mfana futhi Dlamini kodwa bayatshintsha phela sekulabanye abanye baphuma abanye bangena Themba liukholisile lo mculo olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.